This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 12 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Munhu wese ari pano ari kutozvityira upenyu hwake, especially isusu tiri mumusangano, nekuda kwokuti musangano medu manyanya kuita zvitsukuto zvinobva zvada kuti ivo ndo vanoda kuzvita vari pedyo nemusangano.
Mumwe wechidiki muzanu PF Jim Kunaka anonzi anombopambwa apo hondo mubato iri yosvika pakaipa.
Machairman vari vaiter kuCongress vanhu vakakosha kuri kuenda kuCongress. Ndo kana mabvisa vanhu vava vachiprepare all this time kugadzirira Congress yoo mobvisa handione kuti inoreva chinhu.
Nengo yepolitibiro yezanu PF Vasifasi Musipa vanoti zvekudzinga masachigaro mubato ravo hazvina maturo.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kuenderera mberi, hurumende ichitenda kuti varwere vave kufa muzvipatara nekushaya anorapa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunetsana kuri mubato rezanu PF kunonzi kwasvika pakaipa mushure mekupambwa nhasi masikati kunonzi kwaitwa imwe nhengo yevechidiki yebato iri uye vaimbowesa chigaro vevechidiki mudunhu reHarare vaJim Kunaka nevanofungidzira kuti ndevechimwe chikwata chiri kukwikwidzana nechinotsigirwa navaKunaka. VaKunaka vanonzi vapambwa nevanhu vana vanga vaine motokari yerudzi rweIsuzu KB ine ruvara ruchena. Varume vana ava vanonzi vasvika pakata house mumusha wembare ndokuridzira pfuti mudenga rutanhatu vachibva vatanga kurova vaKunaka vachivazvuzvurudzira motokari yavo. VaKunaka vanonzi vazokwanisa kusvetuka kubva mumotokari iyi vave pedyo nenhandare yendege mushure mekunge motokari iyi yanga yofamba zvishoma payanga yosvika panga paine roadblock yemapurisa. Imwe nhengo yezanu PF yaona zvichiitika waWellington Peyama vanoti vaKunaka vakuvara zvakaipisisa uye pari zvino vari kuchipatara cheAvenues muHarare kwavari kutariswa navana chiremba. VaPeyama vanoti vanofunga kuti sachigaro wezanu PF muHarare pari zvino vaGodfrey Gomwe vane chekuita nekupambwa kwavaKunaka uku. Studio 7 yakundikana kubata vaGomwe sezvo nhare yavo yanga isingadairwi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati pari zvino vari pazororo vakati titauri na Chief Superintendent Paul Nyati ava vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaPeyama pamusoro penyaya iyi.
Mukoma Jim vanga ari pakata mumbare saka kwauya motikari yerudzi rweIsuzu yewhite yanga ine varume vana. Saka varume vana ivavo vasvika vakaridza mabara anokwana kuita 6 mudenga vakabva vatora zvine chisimba kumuredhi Jim Kunaka vakatanga kuenda navo vachivarwisa zvakanyanya kusvika kuairport uko ndopa vakwanisa kudonhera panze. Saka pamba nemapurisa saka vanhu vacho ndopa vatadza kudzoro kuti vapfuure navo vachida kuenda kwavanga vachida kuenda navo tisingazivi kuti vanga vachida kuenda kumutei navo.
Saka pane zvikonzero here zvamatimanzwa zvingadai zvaita kuti vanhu ivava vange vachipamba vaJim Kunaka?
Nyaya yanga iripo ndeyekuti vanga vachida kuedza kuda kuvauraya nekuti munhu aka achiedza nepaanogonawo sewechidiki kuti aedze kuti vakuru vemusangano vakwanise kunge vese vane respekti yakakwana asina anotsaudzwa kunzi uyu ndiye anokosheswa uyu ndiye asingakosheswi. Saka uyu wekudzingwawo musangano uyu anga ari chairman wemayouth Godwin Gomwe anga achiedza nepaanogona kuti ade kurwisana navaJim Kunaka.
tinonzwa kunzi masoja anga ine chekuitawo panyaya iyoyi icho kwadi here
ndofungidzirwa yanga iripo yanga ichifungidzirwa kunzi vanhu vacho vatumwa vanhu vemasoja vepresident Chokadi sekutaura kwanga kuchiitwa naivo comrade Jim
saka iye zvino vajimu kunaka varipi uye vakuwara zvakadii
vakuvara zvakanyanyisa miri wese ende vari paAvenues Clinic kutaura kwandiri kuita saka pastate yavari inotoda kuti kana dokta vachinge vaongorora ndo vangazonyatsotitsanangurira kuti zvanyanya kukuvara zvakadii asi semaonero edu nemadziso murume akuvadzwa arohwa zvakanyanyisisa
nyaya iyi yamhangarwa here kumapurisa
semunhu atorwa akafenda akaendwa naye kuchipatara iye pache zvake ndiye anokwanisa kunomhangara nekuti ndiye achazenge achitaura kuti zvanga zvafamba sei
imiwo hamusi kuzvityirawo here upenyu hwenyu
munhu wese ari pano ari kutozvityira upenyu hwake especially isusu tiri mumusangano nechida kwokuti musangano medu manyanya kuita zvipfukuto zvinobva zvada kuti ivo ndo vanoda kuzvita vari pedyo nemusangano nekuti vanhu vanenge vachida kuita makuwa vachinokonzeresa kuti vanhu vese vange vachityisidzirwa vanhu vese vange vachityira upenyu hwavo tese tese izvozvi zvitiri kungotyisidzirwa kuurawa nekuda kunzi toda kuitwa sei
vanga vari nhengo vechidiki vezanu PF Wellington Peyama vari parunhare muHarare nestudio 7
zvichakadaro vaimbova gavhna wemidlands uye vari nhengo yezanu PF Politburo vasifas musipa vanoti nyaya yekudzinga mhasa chigaro yematunhu evarume nemadzimai iri kuitwa nevamwe mubato ravo haisi pamutemo uye ichapa kuti bato risagadzikane mhasa chigaro yezanu PF muHarare mashonaland west masvingo Midlands neMatabeleland South anonzi akambomiswa basa nevamwe mubato vanonzi vari kutsigira chikwata chinonzi chiri kutungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa asi vaMunangagwa vanoti havana chikwata chavanotungamira muzanu PF nyaya yekudzingwa kwemasa chigaro iyi inonzi ichazeiwawo musangano wePolitburo webato iri uri kutarisirwa kuitwa pamuzinda webato iri muHarare mangwana kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata vamusipa kuti tinzwewo pfungwa dzavo
I think varugare gumbo stated what many of us are saying kuti hatisi kufara nazvo ino tine constitution yedu sepati inofanira kutevegwa navanhu kana pane zvinei zvakanganisika hatitenderani navavo vanofunga kuti mungapedza matambudziko enyu kana kubvisa maleaders enyu mustreet nokudemonstrata and so on hatina such provision and tinozvikondema izvozvo hachisini chakanaka mungatongi nyika kana kutonga pati yenyu members yenyu mumastreet
ko Politburo zvayakambotizve hapana munhu achamiswa basa iko zvino kusvika Congress yaitwa zviri kufamba sei
handiti manzwa varugare gumbo achiti tine meeting nomusi wethursday chanzwa kuti zviri kufamba sei kuda vanhu vacho havazivi kana kuti vadhisaida kuti havadi kuteerera zvakataurwa nePolitburo zvo zvatichahwa kuti vanowanepi simba iroro rokuita zvavari kuita isi takati hakuna vanofanira kususpendwa kusvika Congress yapera taiziva kuti tikasadaro vanhu vachaona kuti wavasingadi kuti aende kucongress tomuita sei because anenge achivhotera vaasingadi vavona kuti the quickest way kuti tomususpenda kuti asaenda kucongress because kana asuspendewa achaende kucongress zvino machairmen vari vital to the congress vanhu vakakosha zvikuru kuenda kucongress zvino kana mabvisa vanhu vava vachiprepare all this time kugadzirira congress ndoo mobvisa handione kuti zvinoreva chinhu ino nongoitwa navanhu vasingafungi zvakanaka vanongofunga vanoda ivo
vaimbova gavhna wemidlands uye vari nhengo yePolitburo yezanu PF vasifas musipa vachitaura vari parunare vari kumidlands kugweru
The Sangano rinomirira vana chiremba vehurumende avari kurangwa mabasa pari zvino rinoti munyika mungangosara musina vana chiremba zvichitevera kudiwa kwavanonzi vari kuitwa nezvipatara zviri kunze kwenyika. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi nezvimwe zvaitika muHarare nhasi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaFrancis Rhodzi vati kuramwa kuri kuitwa kwemabasa nana chiremba kucharamba kuchienderera mberi zvichitevera kutadza kuwirirana kuri kuita ana chiremba nehurumende panyaya yekuwedzerwa kwemari dzemihoro. Madhokotera ari kurama mabasa anoti anoda kuwedzerwa mari ari kutambiriswa kubva pamadhora mazana maviri nemakumi masere ane maviri $282 kusvika pamadhora chiuru nemazana maviri $1,200, asi hurumende inoti homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kupa ana chiremba ava mari dzavari kuda idzi. Zvichakadai, varwodzi vati zvipatara zvekunze kwenyika zvizhinji zviri kukoka ana chiremba vemuno kuti vanoshandira kuzvipatara izvi zvavati zvichaita kuti upenyu huomere veruzhinji.
Vana chiremba vachiri kuendera mberi nekuramwa basa nenyinhau yekuti vanoona nezvekubhadharwa kwevashandi vanoshanda muzvipatara vehealth services board vari kuramba ivo kuti vawedzere mari dzavari kuda kubva pa $282 kusvika pa $1,200 pamwedzi uye nezvimwe zvakadaro zvakawanda wanda.
Varwodzi vatiwo ana chiremba vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara zvido zvavo zvazadziswa nehurumende. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti vana chiremba vari kuramwa mabasa vanofanira kuti vadzokere kumabasa. Vachitaura nebepa nhaure Herald, vaGwinji vanoti varwere vavaikufa muzvipatara zvehurumende nenyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba. VaGwinji vanoti zvipatara zvehurumende zvinokwanisawo kudaidza vana chiremba kubva kumauto, asi vanoti zvakakosha kuti vana chiremba vadzokere kumabasa nharurano dzichiitwa. Asi mashoko avaGwinji aya anenge akatowedzera peturu mumoto nekuti vana chiremba muzvipatara zvekumatunhu makuru nemadiki vakabva vatanga kuramwa mabasa. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Peace Project raburitsawo mashoko richiti riri kushushikana nekuramwa mabasa kwavana chiremba richiti vanhu vave kurasikirwa neupenyu. Sangano iri riri kuti riri kushushikana nemashoko akabuda mubepa nhau reThe Southern Eye newspaper nezuro ekuti pane varwere vana vakashaya kumupilo nenyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba. Zvichakadai, mapostori gumi neumwe chete nhasi abatwa aine mhosva yekurova mapurisa nevatori venhau kubudiriro uye vamwe vavo makumi maviri nevatanhatu vawanikwa vasina mhosva nedare. Vabatwa nemhosva ava vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Mapurisa nevatori venhau vakarohwa nemapostori aya kubudiriro mushure mekunge mapostori aya apomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevana dzinosanganisira kurambidza vana kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Sangano reEducation Coalition of Zimbabwe rinoti ZIMSEC yave kushungurudza vana vechikoro nevabereki nekumanikidza vana vechikoro kunyora zvebvunzo dzeO-level English neMathematics. Sachigaro weBoard reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC muzvinafundo Levinyagura vanoti bvunzo dzinofanira kudzokororwa nenyaya yekuti pane vakaonera mapepa asati anyorwa kuMidlands. Dambudziko rekuonekwa nekuburitswa kwemapepa bvunzo dzisati dzanyorwa rinenge roramba richikomba muZIMSEC izvo zvodzikisira dzidzo yemunyika. Marvelous Mchanganya uyo Studio 7 abata mukuru anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reEducation Coalition of Zimbabwe vaMaxwell Rafamoyo.
Zvaitika izvi zvinosuwisa uye hazvifadzi zvachose kuita kuti gore negore tinoramba tichiona bvunzo dzichinzi dzatsvedza dzabudazve. Dzatsvedza dzaonekwa dzisati dzanyorwa. Izvi zvinhu zvisinganyanyi kufadza nokuti tinoona kuti kunyange 2004 zvakadaro zvakaitika mapepa anosvika 13 akalika, 2018 zvakaitikazve bepa regeography pamwe chete nerescience anonzi akalika. Gore rino taanawo zvemapepa echirungu pamwe chete nemasvomhu anonzi akalika. Zvaakuita sechigariro.
Panenge paitika zvakadai vana vanenge vakukurudzirwa kunzi vaite sei?
Vana tinongova dzikamisa edu, vabereki vanodzikamisa vana pamwechete navadzidzisi, asi zvinhu zvinotozikanwa kuti vana vanenge vava nekamuka kusadzikama kavanenge vainako. Sevana vanenge vagadzirira kunyora bvunzo dzavo, vanokanganiswa mafungiro avo nemagariro avo kuti zvino zvinhu zvataa kunyora zvichakafanana here nezvatanga tichifanirwa kunyora kana kuti pane zvimwe zvaakuitika. Vana mundangariro dzavo vanenge vasina kugadzikana, tinovakanganisa kana tikaramba tichidaro saizvozvo.
Asi chii chinokonzera zviitiko zvakadai?
Isu tinotenda kuti chinokonzera izvozvi inyaya yekuti vanhu vanobata bvunzo dzevana dzimwe nguva pamwe havana unyanzvi, pamwe havasi vanhu vakadzikama pahana dzavo, kana kuti hakuna murango unonyanya kurwadza unozoteverera mushure mokunge vanhu vaita zvakadaro.
Imi pane zvamungakurudzire here hurumende kuti iite pasazowanikwe pachiwanikwa dambudziko rakadai richidzokazve mune ramangwana?
Kutakurwa kwemapepa tinozviziva kuti vane mitemo yavanoita yekuti mapepa iwaya afambiswe, asi pane rimwe danho ravakambenge vachiita rekuisa mapepa kumaclaster zvichisiyana siyana. Zvikoro dzimwe nguva zvinenge zvisina madzidziro akakwana kana kuti dzimba dzakakwana kuti dzitakure. Saka tinotenda kuti kana chikoro chichinge chisina zvinhu zvakakwana zvokuti chiite examination, ngachimbomira chipote chichishandisa chimwe chikoro chinenge chiri padhuze. Uye ngavatarisise unyanzvi hwavarayiridzi pamwe chete nemaheadmaster anenge achitungamirira maexaminations iwayo. Pave nemurango unozikanwa uye unorwadza wokuti kana vanhu vakange vatedzesa mabasa izvozvi, mangwana vanenge vachizoita zvakadaro vanotya kuita izvozvo.
Vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reEducation Coalition of Zimbabwe vaMax Rafamoyo vachitaura vari parunare muHarare naMavhiras Muhlanganya uye weStudio 7.
Sangano reBuy Zimbabwe Campaign rakavambwa muna 2011 kuti rikurudzire vana veZimbabwe kutenga zvigadzirwa zvemunyika. Rinoti zvizvarwa zveZimbabwe ngazvitenge zvinhu zvemunyika kuti vanhu vakwanise kuwana mabasa uye kuti maindustri emunyika asavharwa. Chirongwa ichi chiri kuteverawo chimwe chekuSouth Africa chinonzi Proudly South African, icho chakabudirira zvikuru. Vanhu vemuZimbabwe vave kumanikidzwa kutenga zvinhu kubva kuSouth Africa, China, Brazil nedzimwe nyika sezvo maindustri akawanda ari kuvharwa. Mukuziya nyaya iyi, Chris Gande weStudio 7 abata mukuru weBuy Zimbabwe Campaign vamunyaradzi wengwere.
Zvakaitika izvo ndezvekutatisa vana vanga vari muchirongwa chedu chatati My Own Boss. Vana pakaenda vachinotsvaga vanhu vanovabatsira, zvakanzi nemabhizimusi mutaundi. Hazviite kuti vana venyu vabudirire kana isu vabereki vavo tisingatengi zvavanogadzira. Saka ngatiitei chirongwa chokuti tinoti isusu senyika kana munhu ane matomatisi pake kana chaagadzira, tisu tinotanga kumubetsera. Saka zvadaro takabva tafoma trust yakauyisa vakasiyana siyana kutiko ive iyo inoti kana ukapinda muchitoro ukatarira sei chingwa chaicho, chimwe chagadzirwa kuSouth Africa nechagadzirwa munhu, funga kuti ndikatenga chomunhu ndaichengetedza basa romwana wangu kana hama yangu.
Yeah, asi mungatiudza kuti munhu otenga chinhu chinodhura chinobva kuSouth Africa achisiya chekuZimbabwe zvinofamba sei pa?
Hazvisi zvese zvinogadzirwa muno zvinodhura kupfuura chekuSouth Africa. Tarisa, chinangwa ndechekuti uzive kuti pandinotenga choga choga chomuZimbabwe ndabetsera basa, ndazvibetsera ini, ndechokutanga. Chechipiri ndechekuti zvizhinji zvinobva kunze kwenyika zvimwe hazvina aya yatoti mastandards anoitwa kuti akuchengetedze. Homu ihuku, asi huku inochengetedzwa chemical aya anochengetedzwa vashakapo. Saka unoidya nhasi asi mangwana homuka une kensa. Saka chimwe chacho ndechekutiko titaure tese semaZimbabwe titiko paunotenga tenga nohungwaro. Tarisa kuti chaunotenga chinobetsera mabasa here uye chinobetsera utano hwako. Chatinoziva nezvokuti zvizhinji zvomuZimbabwe zvakatariswa uye zvirimwa zvakanaka zvinobetsera kuti vanjere dzibude mabhonzo edu asimbe.
Mukuru weBuy Zimbabwe Campaign vamunyaradzi wengwere vari parunare muHarare naChris Gande weStudio 7.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Samuel Dimairo, chinoti chiri kufadzwa nemafambiro akaita chirongwa chezvemabhizimisi change chiri muAmerica icho chiitwa mwedzi wapfuura. Dimairo mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvange zviri muAmerica pachirongwa cheProfessional Fellows Program chiri pasi pebazi remuAmerica reState Department. Marvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7 aita hurukuro nava Dimairo vanovawo mukuru wekambani yekuZimbabwe inonzi Chengetedzai Depository kuti tinzwe nezvemusangano wavo uyu.
Chirongwa ichi chakafamba zvakanaka. Ini ndakandiri kuCharlotte, North Carolina ndichiita an internship nekambani yekuno kuUS. Ndakadzidza zvakawanda nemashandiro avanoita. Vanoita mushandira pamwe hurumende nemakambani ari muprivate sector and vanobatsirana, vanopanana mukana. Kana pane munhu ane idea yake vanomubatsira, munhu zvanenge achedza kuita kana zvichishanda vanomubatsira kuti akure. Boss kana akura, kambani yake inokwanisa kupa vanhu vakawanda mabasa. And kana makambani akawanda achibudirira, nyika yese inobva yabudirirawo.
Zvii zvaungati wakanyanyodzidza kuno zvauchanopakurirawo vari kumusha?
Hanyanyodzidza nezvekuti kunoku kana vachishanda vanoshanda namazvo, uyezve vanoshanda vachitarisira kuti kumberi kunenge kwakaita sei kana ine makore anokwana magumi kana magumi neshanu. Havangoite zvinokurumidza kuvapa mari kana kukurumidza kuvapa benefits. Vanenge vachitarisira kuti zvatinoita izvi zvinoshandika here nazvo nenguva yakareba. And vanogara vachingotarisira kuti patiri nhasi tinokwanisa kungoramba tichitsvaga nzira dzekuti tirambe tichibudirira kupfuura budirira kwatiri kuita pari zvino. Chimwe chandinodawo kutora ndechekuti vanoshanda zviri professional, vanochengeta nguva. Vanhu vacho vane a good level of trust yavanayo mavari and havaudzani zvavanoda kunzwa. Vanonyatsokuudzana zvinhu sezvazviri kuti munhu anenge achifanira kudecida anobva adecida achiziva kuti zvinhu zvese zvakamira sei.
Avo vanga vari vaSamuel Dimairo, mutungamiri wesangano reChengetedzai Depository, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari muno muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nemuAfrica.
MuNigeria munonzi mune mumwe mudzimai anga akazvipakatira mabhambo auraya vadzidzi makumi mana nemasere mudunhu reCentral Niger State. Vezveutano vanoti vanhu vanosvika makumi manomwe nevapfumbamwe vakuvara muchiitiko ichi. Vanhu vaona zvichiitika vanoti munhu uyu anga akapfeka nguo dzinopfekwa nevadzidzi. Hapana ari kuti ateya bambo iri, asi zvinofungidzirwa kuti ndeve chikwata chakapandukira hurumende chinopfurikidza mwero cheBoko Haram.
Hurumende yeMali inoti mumwe mukoti angai nechirwere cheEbola ashaya. Mukoti uyu munhu wechipiri muMali kufa nechirwere cheEbola. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vafa munyika dzakaita seGuinea, Liberia neSierra Leone nechirwere ichi.
Vamwe vemasangano akazvimirira oga muSyria vanoti vanhu vanopfuura mazana masere nemakumi matanhatu vafa mumasvondo masere kubva zvatanga kubhombwa munyika iyi nemauto eAmerica. Vanhu vanzi vafa vakawandisa ndevechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Sangano rekuBritain reSyrian Observatory for Human Rights rinoti vanhu vakawanda vanogona kunge vakafa kudarika vanhu vari kutaurwa ava.
Inoi Studio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
apo vanoruka mabasikiti tswanda nezvimwe vari kuchema chema nekushaya kwekutengesera zvigadzirwa zvavo zviratidzwa zvebasket case 11 zviri kuitwa neve National Gallery muHarare zvichapera zviri kutarisirwa kuti zvingapedze dambudziko iri sezvo zviri kushambadza mabasikiti netswanda dzavo kumusika yemuno yemuAfrica pamwe nemhiri kwemakungwa. Mutore wenhau Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Zviratidzwa izvi zvakarongwa neve National Gallery of Zimbabwe neve European Union Institutes of Culture kana kuti UNIC zvinoratidza unyanzvi hwevanogadzira mabasikiti kuBinga Craft Center, Zenzele Foundation kwachivi kumasvingo, Vulawayo Home Industries pamwe neLupane Women Center. Madzimai kubva kunzvimbo idzi akagadzira mabasikiti netswanda dziri kuratidzwa vachibatsirwa nenyanzvi kubva kune dzimwe nyika dzakaita sana Ifoema Anyejwe kuNigeria, Delaine Lisbus wekuUnited Kingdom, Alexander Bacon wekuGermany pamwe naMatali Crasset wekuFrance. Mumwe wevari kuona nezvezviratidzwa izvi varafe echikukwa veNational Gallery vanoti donzvo ravo guru kushambadza mabasikiti netswanda idzi kuti zvikwanise kutengwa muno muAfrica pamwe nemhiri kwemakungwa kuitira kuti vanogadzira zvinhu izvi vawane chouviri.
Pane maorder aripo ari kubuda kubva kuFrance, kune vari kunze kuGermany vari kuda kuti vatore zviratidzwa izvi zvinge zvinoratidzwa ikoko kuGermany. Zvinova ndo rimwe pundutso guru ratinofarira zvikuru kuti dai zvaramba zvakadaro.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZenzele Foundation, amai Priska nemapare vanoti nekunetsa kutengesa kuri kuita mabhasikiti, vane chivimbo chekuti kuratidzira kwavo pabasket case 2 kuchaita kuti vawane misika mitsva kunze kwenyika.
Vanga tichida kuti vanamai vaitewo something, kwete kungobatsirwa wakagara. Toda kuti vaitewo chimwe chinhu. Saka vakati tinogona kuita mabhasiketi asi hatina market. Saka tiri kutarisira kuti mabhasiketi aya exhibition ichavatorera kuenda kuEurope, more in America and maybe Australia. We don't know, but we're hopeful.
Amai nemapare vanoti vanowana mari iri pakati pemadhora matatu nemakumi matatu pabhasikiti kana tswanda imwe zvichienderana nekukura kwaro, uye mari idzi dzinenge dzakwira kumisika yekunze. Vachitaura pakuparurwa kwezviratidzwa izvi, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemitambo, tsika nemagariro evanhu, amai Tabeth Kanengoni Malinga vakati nekuita zviratidzwa zvebasket case 2 veNational Gallery neUnique vari kubatsira kurwisa nzara neurombo sezvo madzimai achizowana mari yekuritira mhuri dzavo kana vatengesa mabhasikiti avo. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaPhilippe Van Dam vanoti zviratidzwa izvi zvakakosha chose uye ndeimwe nzira yekupa masimba munyaya dzeupfumi kumadzimai. Vanotiwo sangano ravo rakazvipira kuramba richitsigira chirongwa ichi. Zviratidzwa zvebasket case 2 izvo zvakatanga musi wa31 Gumiguru zvichipera musi wa15 Zvita. Zvinotevera zviratidzwa zvakaita saizvozvi zvakaitwa kuNational Gallery yekuVulawayo mugore ra2009. VeEuropean Union National Institutes of Culture vanove mubatanidzwa wemasangano eBritish Council, Alliance Francaise neGerman Society vanoti zviratidzwa izvi zvimwe zvezvirongwa zvinoitwa nesangano ravo mukusimudzira mabasa emaoko, mitambo netsika muZimbabwe, pamwe nekuona kuti Zimbabwe yahidzana nenyika dzemuAfrica neEurope munyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekurudziro yesangano reBuy Zimbabwe yekuti vanhu vatenge zvigadzirwa zvemuZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001 202 465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigo kufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1 202 617 2077 kuti mutaure paLive Talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Kunetsana kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi muZANU-PF, mumwe wevechidiki Jim Kunaka achinzi anombopambwa.
Nhengo yepolitbureau muZANU-PF Vasifas Musipa vanoti zvekudzinga masachigaro mubato ravo hazvina maturo.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba kunoenderera mberi, hurumende ichitenda kuti pane varwere vave kufa nenyaya yekushaya anorapa.
tokuoneka ine mufaro pa Studio 7. Ndini Jonga Kandemiri nichitimurayira zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyaira na Chris Kandemiri.